A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, March the 23rd, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, on Live Talk, we are discussing about the commemoration for Women's Month, and we'll be speaking to some women holding decision-making positions and their coping mechanisms in today's challenging world. We'll also be looking at some of the challenges facing women in rural areas. Nasi tirikutarisa zviri kuitwa nemadzimai mwedzi uno wakurume uyo unoremekedza madzimai pasi rose. Nasi tine hurukuro nemadzimai ari kubata mabasa epamusoro tichinzwa kuti vari kuzvigona sei. Tichatarisa zvakare mabasa ari kuitwa nemadzimai ekumaruwa. We start off our rural focus with an event held in Murewa today to commemorate Women's Month, where some rural women say they are now embarking on self-help projects which are changing their lives and have helped in curbing domestic violence cases. Amai Erika Muzambi, vanoruka ma handbag nema sandals, vanoti kuwana cheuviri kurukuva batsira. Mutori wedwe na uru tendo mawere, ataura na amai Muzambi, neje mabasa avarukuita.
I'm a single mother, Dinevana three. In internet, I was able to come at bags, Nema sandals, I donated a word eight. She trained our Shakari, my bags, I don't know sandals. Can I take my project here to know in the South Africa? A bus. I don't know if you think it's a good opportunity to meet a marriage. Saka, please say that I said, when you grow a shadow, and you put your panic for shadow capital, you got to put it to any more products.
Amai Erika Muzambi vachitaura na Rutendo Mawere we Studio 7. Rutendo also spoke to Gogo Winning Mudzeiwa, who says the biggest challenge is finding a market for her products.
My neighbor, I have to quite
Kind of Gogo Winning Muzeiwa vachitaura narutendo mawere we Studio 7. Now we take you to Gogo Mandebele from Cholocho, who says her yield from her field has decreased this season as she is facing challenges from monkeys who are attacking her maize crop.
Uloko ulindile.
Yeah, lokho engilindile nginika ngkwani sokuzenzani lokho emile kuphela.
Awuxoxele kumele lapho ke ngicukela kakhulu. Sivela ngapi lezi zintaba?
Asikwazi ngoba uyazibona sesigcwele khona la. Uyezwa abanye bethi zivela zizavelela ngale, omunye ethi zivelela le. So uyazibona la esenze khona.
Zidlumumbu wawo.
Ziyadlumumbu.
Manje sizozavuna nje kuyaba indlala phela onyaka.
Akula nto engiyenza vele kuhlala kunjalo ungavela silime sihlala khona. Ngasikhathi kulima ngovele ngo-October sikaGato ompombe November lapho izizwe labe linekhona uthi uhlale khona lapho mazabe siphanda lenhlanyelo zinga ungathi uGato ompombe siphande mbembuye lenhlanyelo
ungakhula futhi sizibuya sizokudla
ungakhula vele sihlala khona lapho kusezidla noma uwomile unje ziyatwala nje bahlala khona lapho ziyatwala ziyendahla ngaphandle zibe zivuke zephule zephule
ufika sikhathi bani labe emasimini akho amahle ngamakhulu kanje
emasimini laba ngifika vele ngabo half past 5 mele kungeni
Eh.
Abo 6 mele ngingeni. Ngoba ngisenzele ukusidalela. Ngingakayihle esihlahleni.
So kathe zingaziphezulu kwale sihlahleni.
So zisikhathana sifike kule zabhoda zingafika lapha mele bhode iganga lonke leli ngayithi zingaphathana ukuze nisebenze. Ngoba nxa seduze ngazekela sondela sasikwanisa ukusikhipha ensimini.
That there was Ezra Sibanda speaking to Gogo Mandebele in Cholocho. Let's now take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube. Now, we are now joined by our guests, who are the African Union Ambassador to the United States, Hilda Suka Mafudze, Evanice Munando of the Female Students Network Trust. Hello, and welcome to the program, ladies.
Hello. Yes.
Hi, Watiri Wadi. Tutanga nemi Ambassador Mafudze. Tunaona kuti nasi trukwende ramberi tichiranga rira zuware madzimai kana watingati mwedzi wemadzimai. Uye chetrukutaura isu nemadzimai varipa mabasa epamusoro. Tichida kunzwa kuti muri kuzvigona sei mombo pindura ipapo.
Kuedza kuti tigadzirise ende kuhamba musoro hatingosenzi tiri tega tinotosenza navo madzimai acho ari pasi ari kugadzisa zvinhu kuti tigove nebhesi rakasimba kuti tikwanise kushanda panzvimbo zvatiinazvo izvi kuti vamwe vagokwira kumusorowo vachitorawo zvinzvimbo zvakadaro nemaorganizations ari ikoko kumusha uku ari kushanda nokubatsira vamwe like this organization yandakavhakachira inonzi Community Participation and Development which is based in Rogare inotungamirwa namai Suka vari kutraina ma well wishers for free to change the lives of the livelihoods of the people in the community vanhu vakwanise kuzviitira nekugadzira zvinhu zvakawanda wanda zvinobatsira mudzimba ndinoti ini pamwedzi uno wemadzimai ndo zvimwe zvakandifadza zvemadzimai ekurugare zvakandifadza chaizvo ndakaona kuti kava nebhesi ivo vachiita zvavanofanwa kuita on the ground isisu nesu tinosimba kumusoro kwatimu ende tichisumudzira vamwe vasikana vachiri vechidiki kuti vakwidzewo kumusoro kuita kuti zvinzvimbo zvatakabata izvi vagokwanisa kuzvitora vagokwanisa kumhanya nazvo tigove takawanda pamabasa epamusoro.
Mumbobatenyi makadaro ambassador, toenda kwamuri amai Evanice Munando. Motipao tinoona kuti makabva kuno kuAmerica kuNew York kuCSW, mungati zvii zvamuri kuona mushure mekunge madzokera pane zvamakadzidza kubva kuNew York?
Ndakadzidza zvakawanda pandakauya kuNew York kuAmerica, nekuti chinangwa kana kuti program yatanga tafambira yanga ichipemberera zvakare nyaya dzemadzimai. Taingoona kuti paiva nemapoka mapoka akasiyana siyana, zvakava nemukana chaizvo akakura wekuenda kunoatenda mamitings iwayo akasiyana siyana, aingokurukura nyaya bedzi yemadzimai, nyaya yegender equality, nyaya yetechnology, nyaya yedigitalization. Saka zvakandiitira zvakanaka nenyaya yekuti basa randinoshanda kuno kuZimbabwe rinokurudzira kodzero dzevanasikana, ine kazhinji takatarisa nyaya yetechnology nedigitalization, takaona kuti zvinhu zviri kunyanya kubata ivo vadzidzi vechisikana vari kumakoreji, nekuti ndivo vari kunyanya kuzvifambisa. Saka ndakadzidza kuti kune dzimwewo nyika vari kuzvifambisa sei, ndiatiwo matambudziko avari kusangana nawo. Wekunge ndaipfungidzira kuti tichitoga kuno kuZimbabwe, ndakatoona kuti aiwa nyaya yatiri kuchemawo neikunoku inyaya iri kusangana nemadzimai akawanda pasi rose. Saka zvakandibatsira kuti ndibve nemuono wakasimba wokuti kana pandakadzoka kuno kuZimbabwe ndichisangana nevadzidzi vechisikanawo, ndakanzwa ndine simba rakanyanya rekuti aiwa hatisiri kuchoga, hatisikaisa misoro yedu pamwe chete, tabatanawo nedzimwe nyika, tabatanawo nedzimwe nzvimbo tichitaura nyaya yemhirizhonga. Kazhinji takatarisa mhirizhonga iri kuitwa online, hatingoti paya pavanhu vanoenda pasocial media vononyora zvinyadzi vachidzitukirana vasikana vaiita inonzi mental health iya yekuti ahuwa kupfunganya kuti izvo zvinoni chachigadzirisa sei zvinoita sei, vamwe votoguma vatora upenyu hwavo kunge mavelasi. Asi takava nemuono yekuti ndichidzoka kuno kuZimbabwe ndakabva ndaita rombo rakanaka, nekuti takaikunoita anonzi maorientation yai public awareness nekuatendawo chimwe chikamu chepurogiramu. Saka zvakandibatsira kuti ndikwanise kucheyawo nevasikana ava nemadzimai kutiwe dambudziko ratinaro takafanira kusimba panjere dzedu tiwanise kuripedza, uyezve tikwanise kupucha kuti mitemo ikwanise kugadzirisa kana kuti kugadzirisa mhirizhonga iyoyo inoitika. Ndakava nenguva yakanaka chaizvo kuAmerica.
Thank you so much there. I'm going back now to you, Mr. Suka Mufudze, the ambassador of the African Union, holding such a post. You're actually standing in for all African countries. How is it as a woman to be holding such a high-powered post? Are you respected, especially by your male counterparts?
I've had an experience before whereby, people were seeing it like it shouldn't happen. And I would mention that in Sudan, I remember when I was an ambassador there, I used to be asked, isn't your country have, does your country have a male figure who can take up such a position? But yes, this was happening. But by now, things are getting better. As long as us who are in this position manage to nurture the younger people, also for them to be role models, let me say, us being role models, for them to come out and also occupy these positions, that will make a big difference, because we won't be found wanting. Because there will be many of us in those positions. We need to do that.
Yeah, totaura nerurimi rwamai kuti munoona sei pabasa ramuri kubata apa, muri kuwana muchiremekedzwa here semudzimai? Tinoona kuti munomirira Africa yese saAfrican Union ambassador, muri kutambirwa sei pabasa irori nyanya pamune muri kushanda nevanhurume?
Ini ndikuona kuti kubvira kare kare ndichisangana nazvo, semataura andamboita nerumwe rudzuru, ndichisangana nazvo, ndakaedza kuratidza kuti kana ndiri pabasa, ndiri pano pabasa, tese tiri pabasa, saka ngatitariswei. Ndichitarisa nyika yangu kwandinobva kuZimbabwe, vanotaura vanhu vanotarisa kuti unogona here basa, havatarisa kuti uri mwanasikana here kana kuti uri mwanakomana, which ndinotenda kuti nyika yangu kwandinobva ndikoko kwakandisumudzira kusvika pandiri pano panguva ino. Ndaratidzira kuvanhu vari kunze, ende ndichiedza nepandinokwanisira kuti avo vanenge vari mumapozisheni akadaro vari kusangana nezvazvo, I also talk to them and chivapawo mastrategies ekuti mukamira nokuti muri kuita basa renyu muchaona muchikudzwa muchienda mberi zviriko tinofanana nazvo asi tapanguva yekuti kubatana kwatiri kutaura nezvakozvo nebasa rauri kuita marelasiri rekuti tikwanise kunge tichitaura vanhu vachiziva kuti tiri pamabasa akadai zvatibatira kuti tinowanda vanhu vane ruzivo rwokuti aiwa vari pavari apa hazvina basa kuti munhukadzi kana kuti munhurume nekubatsirana kuti munotaurirawo vamwe kuti aiwa kwedu kuri kutobva munhu wechidzimai achabata basa rakafanana neri iroro saka izvozvo zvinotiita kuti tisimbe patinenge tiri tichibhilda mabes andambotaura pekutanga ekuti madzimai achiita zvaanoita on the ground zvinotisimbisa isu tiri kumusoro.
Thank you so much. We are joined now by our other guest, a young lady, Omega Chiedzo, who is also, flying the country's flag high. She has her and a partner will be holding a brunch this Saturday. Tell us a little bit about your brunch. And we are discussing here, we have the African Union ambassador to the United States, and we also have Miss Evanice Monando, who is in Zimbabwe. Tell us a little bit about your program this Saturday.
Yes, thank you so much, Mavelas, for the opportunity. Indunetwa Mzare, Omega Taonezi. And this Saturday, we are holding the 5th African Women Power Brunch in Montgomery County, Maryland. So this brunch is a networking opportunity. And it is a sharing opportunity. It is also an educative opportunity. Women are sharing on this year's theme, yeah, International Women's Day, which is embracing equity. So we are talking about equity in the home, equity in the workplace, equity in all the spaces that women are and are found. Saka, we have this in Silver Spring, Maryland, this Saturday, March the 26th.
Mm-hmm. We also have been discussing about women who hold high-powered positions. What has been your experience as a young woman taking up some of these positions and also running your own company?
Yes, so it is a very challenging situation to be for most young women in positions of authority or at high levels in the corporate world, mostly because it's a men-dominated world, and there are a few mentors, but those mentors that are there are very effective. I have had the benefit of being mentored by some women in high positions, and we have experience, and it has helped me tremendously, but we still need more because the need is huge.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. I will now switch over to Zimbabwe. As we know, our line sometimes will not do us justice on this show. But coming back to you, Amai Munondo, mombo titsananguro tinonzwa kuti pane musangano mukuru wamuinawo wamuchange muri kupinda kupera kwemwedzi uno. Musangano wei uyu?
Musangano watiriita mugore unou kuuya musi wa21 kugora uri kuuya pasiri musangano wakamirira nezvenyaya yemental health fitness kana tichitaura kuti mental health fitness tichitaura pfungwa dzinosangana nepfungwa dzinoshungurudza nezvino zvinokatyamadza so tiri kuti musangano uyu tiva kudaidza madzimai tisi takatoita uchirongwa sekupinda patreining yacho yataikosedzesa vamai mandeya nevakatibatsira kuti tikwanise kuchirongwa ichi takamira sei tinoshanda sezvo nepfungwa madzimai tinozivisa kuti madzimai anosangana nemhirijongwa dzakasiyana siyana nevatikana asi tiri kuti hetatema tademba takaneta asi tanga kushanda nepfungwa dzacho dzinosangana nemhirijongwa idzizi kuti horaiti kana zvadaro tinozvigamukira sei how dcop up with situation tisingati aiwa nekupromota kuti kushungurudzwa kwakanaka ayo tinoona kuti ayo ine nzira yekuti tinokwanisa kupedza mhirizhonga within the self nemunhukadzi pachake because takaona kuti madzimai kazhinji kana kuti munhu general anotora utemi hwake kana achinge aomerwa saka ine yekuti kana uchinge wakangana nepeni upfoma tiriko taunokwanisa kuita iwe pachako sati waenda pane munhu ari panext ende uyezve unokwanisa kubatsira sei munhu ari mudambudziko raunenge wakasangana naro saka tine zvikwanisiro zvakawanda zvatakadzidza tiri kumaskills pachirozi nekuti nyaya tinodzira tiri nyaya mental health zvinhu zvatinokwanisa kuisa mukati mepfungwa dzedu. Saka mutoro wekutiripa pakasangana nemuteo wetihani patinopete chirongwa chedu cheNSD tinenge tichadaidza madzimai akawanda, vamwe vakadzidza sezvatakaita isu nevamwe vari kuda kunzwa nyaya dzacho nevari kuda kudzidzisa. Tinoona sekuti muzvare mandeya vanenge varipo futi tibatsira nevakazoda kuti vapinde muchirongwa ichi kubva nhasi kana nekuenda kumberi, kuitira kuti vazobatsirawo madzimai akawanda nevasikana vari munharaunda dzedu, nekuti nyaya yemental health inyaya ichangosimuka izvino. Yakaona ichinyanya kutaurwa zvakanyanya panguva yakauya denda recovid-19 opakanga pakunyatooneka kuti zvinhu zvakunoita zvinhu zvakudii. Saka takaona kuti tikatora chikamu ichocho nemadzimai tinoshandawo nemadzimai akawanda takwanisa kubatsira munhukadzi kuti aiwa mafungiro edu nezvatichaita kana tichenge tauinga nedzinorwadza iwayo anobatsira zvakare kuti upenyu hwedu tigozauti ramangwana nerakamira sei. Uyezve kana ndiri munharaunda ndine mumwe munhu ari kusangana nedambudziko rekuti ndingati iyi programu yakanyanya kudzika kudarika counseling yakagara tichiziva, nekuti counseling ipoto tinombouya ichidi bataka taakushara nemunhu wemukati vazolazi munhu wemukati uyu ndiwafi kutaura naye kuti kana uchinge wasangana netroma pei haiti nyaya yekutanga kufunga kuti aiwa inini zvangu zvandinhekaredza mutero upenyu hwangu kana kuti mwanotanga kutongoitira vamwe vanhu uchiyo yezva necharakta zvinotsinga aiwa tiri kuti aiwa ane nguva yekudzikama aumwe ane panguva yaunomira une pfungwa dzako ogara nadzikati oti inini ndireani wozvidhifaina semunhu endeni wozokwanisa kuenda mberi kuti ukwanise kurarama munharaunda zvakanaka iwe usingakonzere mhiri chonga.
Thank you so much. I'm coming back now to the AU ambassador to the United States, Suka Mafudza. Coming back to you, you heard there Ms. Munondo from Zimbabwe is talking about some of the training that they are having. You being a woman with such a high-powered position, how do you cope? Do you have any coping mechanisms that you use which some of the young girls out there can use?
Yes, as it is said, that education is the way, and kana munhu akaenda kuchikoro achiteerera uchitaura naye uchimuudza, ndichinge ndawana opportunity iyoyo yekumentowa vamwe vasikana vechidiki ivavo. Tinotaura kuti kana tasvika pekuti munhu anoenda kuchikoro anodzidziswa nekuteerera zvinotaurwa nevakuru kuti mastrategies ngaakadai kana muri pabasa. Ukasangana nezvakadai, this is what you do. Yes, ndinawo mastrategies ekuti vasichana vechidiki vakwanise kutakopa, especially for those whom I've mentored. Yes, I've given them this kind of strategies.
Mm-hmm. So you are actually a mentor and you have been mentoring some young girls?
Yes, I have. I have been mentoring some young girls. And also to tell them they can stand on their own and run businesses and businesses that can be successful. And sometimes it's the way you put yourself across.
Mm-hmm.
If you are a responsible person, you also people will respect you in that regard. And ipokane nezviri kutaurwa kuti vanhu vanofanirwa kuva vachidzidziswa kuti zvii zvinofanirwa kuti zviitwe, asi napo nezvamunonzwa tichitaurira kunzi from time immemorial tanga tisingasvike pachinhano chasvitswa nevanhu vechirume, asi iye zvino taakusvika pachinhano apa, ngatipusheiwo tisvike pachinhano apa kuti tigorespektwa, tigova tinokudzwa kunzi aiwa ndaamai vari apa.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tombotarisa iwo mwedzi uno, pane zvimwe zvirongwa here zvamuinazvo seAfrican Union?
Yes, seAfrican Union takamanaja ku come together ni madzimai ema diplomats, the wives of the diplomats here in Washington DC. Tikatanga program iyoyo yokubatisana, I think munoati marounds kumusha uko kuZimbabwe. Tikatanga kuvadzidzisa nyaya yemarounds, and apo vakawanda chaizvo, the whole of Africa, which is about 54 maambasadors ari muno nemadzimai avo. Ndikati tikakwanisa kuita nyaya idzodzo dzemarounds, tichakwanisa kuti mumwe nemumwe anokwanisa kunomhanya neprogiramu yake project yake yaanenge achida kuti aise panzvimbo. Vakafara nechirongwa ichi. Ndakataura navo tikapinda madetails on how to do it. Vanhu vakafara, takabva tatotangisa nevakawanda kumhanyamhanya neprogiramu iyoyo. Certain number of women vanopiwa vanobatiswa mari yakati kuti vakwanise kusumudza mabhizinesi avo.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. I understand we have a caller on the line. Hello, caller Makadi.
Nofara.
I what? Nofara. Tukuta ora nemi muri kupi caller.
South Africa, Papolokwane.
Taurai teens, we call up Papolokwane Pagadiap.
Ah, Papolokwane Pashi, right, sir.
Hey, Taurai teens.
Papolokwane Pashi, right, but it's no good route to my Thomas Top and the SR from the ground to achieve out in many kind of countries.
Mm-hmm.
Most of the people have got to own a motor, a police, and a lot of mines.
I wa Pakanaka, Mkoma, Muvenes, Varakanaka, Kwamuri Koko. Thank you so much. Regatende kuna Omega, Mushare Omega, Pindei Pachirongwa, Murkunzwa, Shanga Jurubutaurwa, na Ambassador, Munoti Chi, Munona Seja, Varkutaurej.
Rutaurwa na ambasada ndiso chaizo and especially nyaya yema mentoring ya vanga vashitaura vanhu vazhinji varipo vanotoda kumentora nevanhu vakaita saambasada nekuti vane experience and vane ruzivo rwacho and then also nenyaya yavataura ye round kana kuti susu tine magrupu evakadzi atinoita maround iwayo saka zvinofadza kuti tinzwe kuti diplomats. So that is a good thing. In Chinopava, an opportunity to have one capital, can have any project, or Dautanga, can have any sort of Rudahuita, so Batra as a good. And the Mungo 30 sweat cards, and at Kawana Maris, no Batra Muris, no Sumuza Muri. That's a very good thing to which one ambassador.
Thank you so much. Let me go back to Zimbabwe as we wind down. Ms. Eva Nice Munondo, if you can give us your last word. Motipama is going to be a
good thing. I'm going to be a good thing.
Thank you. If we can hear the last word from the ambassador.
Yes, marvelous. I would want to actually say to the women, I'm very impressed. Zirufara, nezvamurikuita on the ground. Ngative takashingirira, takasimba kuti tirikuita zvinhu zvedu, asi ngatisumudziranei. Tikwanise kuranawo ma business akati kurei. Amone pane ganzi nebara business. Ndiyo $10 yangu. Haikwani kuti ndigorana business vakakura. Asi tikagara pamwe cheke, tikaita madzimai anokwana 10, 20. Kana mari idzi tichiti, kana iwe waibata mari.
Thank you there, Ambassador. Unfortunately, time is not on our side. And that, Omega, I'm sorry we can't hear from you because unfortunately time is not on our side. And that brings us to the end of our show. We'd like to thank our guests and, of course, you, the viewers and listeners. Be sure to tune in again. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying good night, Zimbabwe.